Madzimambo Echipiri, chitsauko chegumi nepfumbamwe. Mambo Hezekia akati achizvinzwa, akabvarura nguo dzake akafuka masaga akapinda mutemberi yaJehovha. Akatuma Eriakimi mutariri womuzinda wamambo, naShebhina munyori, navatungamiri vavaprista, vose vakapfeka masaga, kumuprofita Isaya mwanakomana waAmozi. Vakati kwaari, “Zvanzi naHezekia: Nhasi izuva rokutambudzika nerokutukwa nokunyadziswa, sezvinoita vana vasvika pakuzvarwa ipo pasina simba rokusununguka. Zvimwe Jehovha Mwari wenyu achanzwa mashoko ose omukuru wavarwi akatumwa natenzi wake mambo weAsiria kuzozvidza Mwari mupenyu uye kuti azomutuka nokuda kwamashoko akanzwikwa naJehovha Mwari wenyu. Naizvozvo unyengeterere vakasara avo vachiri vapenyu.” Vabati vaHezekia vakati vasvika kuna Isaya, Isaya akati kwavari, “Udzai tenzi wenyu kuti, ‘Zvanzi naJehovha: Usatya mashoko awakanzwa, mashoko andakamhurwa nawo navaranda vamambo weAsiria. Tarira, ndichaisa mweya maari wokuti paanonzwa mamwe mashoko, achadzokera kunyika yake uye ndichaita kuti aurayiwe nomunondo ikoko.’ Mukuru wavatariri paakanzwa kuti mambo weAsiria akanga abva kuRakishi, akadzoka akabva akaenda akandowana mambo achirwa neRibhina. Zvino Senakeribhi akagamuchira chiziviso chaiti Tirihaka mambo weEtiopia akati achifamba achiuya kuzorwa naye. Saka akatumazve nhume kuna Hezekia neshoko iri rokuti, “Muti kuna Hezekia mambo weJudha, musarega Mwari wamunovimba naye achikunyengedzai paanoti, Jerusarema harizopiwa mumaoko amambo weAsiria. Zvirokwazvo makanzwa zvakaitwa namadzimambo eAsiria kunyika dzose, vachidziparadza zvachose. Zvino imi mucharwirwa here? Ko, vamwari vedzimwe ndudzi dzakaparadzwa namadzitateguru angu, vamwari veGozani neHarani neRezefi navanhu veEdheni vakanga vari mutera Asara, vakavarwira here? Ko, mambo weHamati aripi, namambo weAripadhi, namambo weguta reSefavhaimi, weHena kana neIvha?” Hezekia akagamuchira tsamba kubva kunhume uye akaiverenga. Ipapo akaenda kutemberi yaJehovha akaipetenura pamberi paJehovha. Uye Hezekia akanyengetera kuna Jehovha achiti, “Haiwa Jehovha, Mwari waIsraeri, imi mugere pakati pamakerubhi, imi moga ndimi Mwari pamusoro poushe hwose hwapasi, rerekerai nzeve, imi Jehovha, munzwe. Svinudzai meso enyu, imi Jehovha, muone. Inzwai mashoko Senakeribhi aakatuma kuti azozvidza nawo Mwari mupenyu. Haiwa Jehovha, ichokwadi kuti madzimambo eAsiria akaparadza chose ndudzi idzi nenyika dzavo. Vakakanda vamwari vavo mumoto vakavaparadza, nokuti vakanga vasiri vamwari asi matanda chete namatombo akaumbwa namaoko avanhu. Haiwa Jehovha Mwari wedu, zvino chitirwirai kubva muruoko rwake, kuitira kuti umambo hwose hwapanyika huzive kuti imi moga ndimi Mwari.” Ipapo Isaya mwanakomana waAmozi akatuma shoko kuna Hezekia akati, “Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri: Ndanzwa munyengetero wako pamusoro paSenakeribhi mambo weAsiria. Iri ndiro shoko rakataurwa naJehovha pamusoro pake: Mhandara mwanasikana weZioni anokushora uye anokuseka, mwanasikana weJerusarema anogutsurira musoro uchitiza. Ndianiko wawakazvidza uye ukamhura? Wakasimudzira inzwi rako kuna aniko uye ukasimudza meso ako mukuzvikudza? Ndiye Mutsvene waIsraeri. Nenhume dzako wakaunganidza zvituko kuna Jehovha uye wakati, ‘Nengoro dzangu zhinji ndakakwira makomo marefu, nzvimbo refu refu dzeRebhanoni. Ndakatemera pasi misidhari yayo yakareba nemipaini yayo yakaisvonaka. Ndakasvika kumasango ayo kure kure, masango ayo akanakisisa. Ndakachera matsime munyika yavatorwa uye ndikanwa mvura ikoko. Netsoka dzangu ndakaomesa hova dzose dzeIjipiti. Hauna kunzwa here? Ndakazviita kare kare, mumazuva akare ndakazvironga. Zvino ndaita kuti zviitike, kuti wakashandura maguta akakomberedzwa akava murwi wamatombo. Vanhu vavo vakapedzwa simba, vakavhundutswa uye vakanyadziswa. Vakafanana nembesa dziri muminda, samabukirwa omuriwo mutete akasvibira souswa huri pamusoro pemba hwakatsva husati hwakura. Asi ndinoziva paunogara uye kwaunobva nokwaunoenda, uye kuti wakanditsamwira sei. Nokuti wakanditsamwira uye kuzvikudza kwako kwasvika munzeve dzangu, ndichaisa chiredzo changu mumhino dzako nematomu angu mumuromo mako, uye ndichakuita kuti udzokere nenzira yawakauya nayo. Ichi ndicho chichava chiratidzo chako iwe Hezekia: Gore rino uchadya zvinongomera zvoga, uye mugore rechipiri zvinobva muna izvozvo, asi mugore rechitatu mudyare mugokohwa, mudyare mizambiringa uye mugodya michero yawo. Uyezve vakasara veimba yaJudha vachadzika midzi pasi vagobereka michero pamusoro, nokuti muJerusarema muchabuda vakasara, uye mugomo reZioni muchabuda chikwata chavachapunyuka. Kushingaira kwaJehovha Wamasimba Ose kuchazviita. Naizvozvo zvanzi naJehovha pamusoro pamambo weAsiria: haazopindi muguta iri kana kupfura museve pano, haangauyi mberi kwaro nenhoo kana kurikomberedza negomo revhu. Nenzira yaakauya nayo achadzokera, haazopindi muguta rino, ndizvo zvinotaura Jehovha. Ndichazvidzivirira guta rino uye ndichariponesa nokuda kwangu uye nokuda kwaDhavhidhi muranda wangu. Usiku ihwohwo mutumwa waJehovha akaenda akauraya varume zviuru 175 mumusasa wavaAsiria. Vanhu pavakati vachimuka mangwana acho, wanei heyo mitumbi yavakafa. Saka Senakeribhi mambo weAsiria akaparadza musasa akadzokera kuNinevhe akandogarako. Rimwe zuva paakanga achinamata mutemberi yamwari wake Nisiroki, vanakomana vake Adhiramereki naSharezeri vakamuuraya nomunondo vakatizira kunyika yeArarati. Esarihadhoni mwanakomana wake akamutevera paumambo.